Tapinda zvino muchidzidzo chekuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu. Chidzidzo chino chinobva muchitsauko 15 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Chikamu chino chekuroverwa kwaJesu pamuchinjikwa chine chirevo chikuru kwatiri nhasi uno. Chitsauko 14 chinopera Jesu ari mumaoko evavengi. Vanhu vake chaivo vanopararira. Mumwe anomutengesa, mumwe anomuramba. Chivi ndiyo nyaya huru uye nyaya yenzira mbiri dzakasiyana. Chivi chinoedza kuda kumuparadza, uye anoita chimwe chinhu nekuda kwechivi. Ari kufa nekuda kwechivi chakwe iwe neni. Chaanongoda chete Jesu kana achinga afa nekuda kwezvivi zvedu, kutenda. Anongoda kutenda kwako kwemwoyo chete, kwete tsitsi dzemwoyo wako. Mako, munyori weevhangeri, muevhangeri yake ino yezviitiko, uye muchitsauko 15 chino, anopa hukuru hwechiitiko. Chiitiko chacho kuroverwa kwaJesu pamuchinjikwa. Pano tinoona kuti evhangeri inoshandurwa kuva zviitiko. Nenguva inoteera tinoona mupostori Pauro achizvitaurawo. Tinogona kunzwawo zvizhinji kubva mutsamba yamupostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 15 pandima yechitatu nendima yechina. Unoona, evhangeri ndizvo zvayakaita. Evhangeri hazvisi izvo zvaunoita iwe kana kuti zvaunonzi naMwari uite. Iwe neni tinongofanira bedzi kuita zvatinokumbirwa naMwari kuti tiite, uye zvichigamuchirika kuna Mwari. Kururama kwako nekururama kwangu hazvitorwe naMwari sechinhu chinoponesa vamwe. Mwari anopa kururama ikoko kuna Kristo Jesu. Ngatitange nekuverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima yekutanga inoti, pakarepo mangwanani vaprista vakuru vakarangana navakuru navanyori namakurukota ose vakasunga Jesu vakaenda naye vakamuisa kuna Pirato. Chikonzero chavakaitira izvi chaiva chekuti vakuru vamupe mhosva vagomuuraya, asi havaigona kumuroverera. VaRoma chete ndivo vaigona kudaro, saka muviri uyu waitofanira kuendawo maoko avaRoma kuti vamutongere rufu sekusarudza kwavaive vaita ivo pachavo. Zvino hapana mutongo wavaigona kuti uitwe ivo vega pachavo pasina kusvika kuna Pirato. Pirato aivewo mutongi wechiRoma aive muJerusarema panguva iyoyo. Pirato aivewo munhu wezvematongerwo enyika, saka aive nesimba rokurayira kuti zvinhu zviitwe. Iye pachake akaedza kusarudza kuti Jesu aregererwe sezvo ainge ashayiwa mhosva paari, asi nenguva imwe chete iyoyo aidawo kufadza vatungamiri nevakuru vezvinamato. Pirato aive munhu wezvematongerwo enyika asingabatsire, aiedza kuda kufadza mativi maviri nenguva imwe chete. Zvinoita here izvozvo, nhai mudikani? Chandinoziva ndechekuti hazviitike izvozvo. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima yechipiri kusvika pandima yechitanhatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima 2 kusvika pandima 6. Shoko roupenyu rinoti, Pirato akamubvunza akati, ndiwe mambo wavaJudha here? Akapindura akati kwaari, ndizvo zvamataura. Vaprista vakuru vakaramba vachimupomera zvizhinji. Pirato akamubvunza zvaakati, haupinduri chinhu here? Chinzwa, vanokupomera zvizhinji seiko? Asi Jesu haana kuzopindura chinhu. Pirato akashamiswa nazvo. Zvino pamutambo waisivasunungurira musungwa mumwe wavanenge vaikumbira. Pirato aishamiswa nemusungwa anomira pamberi pake asingagoni kuzvirwira. Imbofunga kuti vamwe vanotaura zvakawanda wanda vachiedza kudawo kuzvirwira chete, asi Jesu pano angopindura chete achiti, ndizvo zvamataura. Jesu haana kuda kuzvirwira, uye Pirato anoda kuziva kuti sei. Kana tikada kuenzanisa naJohani pamaevhangeri ose, tinoona kuti pano paive nenyaya pakati pevakuru vezvinamato naPirato. Apo Pirato aida kusunungura Jesu, akamutora akapinda naye mukati kuti ataure naye, akadzoka naye akazomutorazve. Asi pakupedzisira Pirato akazozviona kuti zvaive nani kuti anomira pamberi pevazhinji netsoka dzake mbiri achitaurawo zvaaifungawo pamusoro paJesu. Izvi ndizvo zvinofanira kuitwawo nemunhu nhasi uno. Chero mukadzi kana murume, Pirato aifunga kuti aizozviburitsa munyaya kana ainge asunungura musungwa. Anga asingazvitendi kuti vanhu vangasarudze Bhanabhasi pachinzvimbo chaJesu. Vanhu vakasarudza kuti Bharabhasi asunungurwe, Jesu aroverwe hake. Ndima 7 yechitsauko 15 muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 7 inoti: zvino kwakanga kuno mumwe wainzi Bharabhasi, wakanga asungwa pamwe chete navamwe vakanga vamutsa bope vakauraya vanhu pabope irero. Bharabhasi aive nemhosva yekuponda uye yekutungamirira pakuuraya. Aive musungwa mukuru pamazuva iwayo, aizofanira kuroverwa pamuchinjikwa navamwe. Ini ndinofunga kuti Jesu akazoroverwa pamuchinjikwa paifanira kuroverwa Bharabhasi. Ngatinzwe mashoko ari pandima 9 kusvika pandima 15 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima 9 kusvika pandima 15. Pirato akavapindura akati: munoda kuti ndikusunungurirei mambo wavaJudha here? Nokuti wakanga achiziva kuti vaprista vakuru vakanga vamuisa kwaari negodo. Zvino vaprista vakuru vakakurudzira vanhu vazhinji kuti vakumbire kuti zviri nani avasunungurire Bharabhasi. Pirato akapindura zvaakati kwavari: ndichagoiteiko naiye wamunoti ndiye mambo wavaJudha? Vakadanidzirazve vachiti: murovere pamuchinjikwa. Pirato akati kwavari: wakagotadzeiko? Vakanyanyisa kudanidzira vachiti: murovere pamuchinjikwa. Zvino Pirato, nokuti wakanga achida kufadza vanhu vazhinji, akavasunungurira Bharabhasi, asi Jesu wakamurovesa akamuisa kwavari kuti aroverwe pamuchinjikwa. Pane chimwe chinhu chiri kuitika pano chekuti Pirato ainge aziva kuti zvapupu zvaipiwa nevanhu pano pamusoro paJesu zvaive zvenhema. Ainge atozviona kuti musungwa ari pano akasiyana nevamwe vasungwa kana achimuenzanisa naBharabhasi. Haana kumbozvifungidzira kuti vanhu vangada kusunungurirwa Bharabhasi Jesu achiroverwa pamuchinjikwa. Akashamiswa kwazvo kunzwa vachiti vaida kusunungurirwa Bharabhasi. Vanhu vazhinji vainge vakumbirwa kuti vasarudze kusunungurwa kwaBharabhasi. Pirato paakabvunza kuti Jesu ainge atadzei, ivo vakanyanya kudanidzira vachiti ngaaroverwe. Vanhu pano havana kunge vapiwa mukana wekuti vatongewo ivo sezvavaifunga, asi chinhu bedzi chavaigona kuita kudanidzira kuti ngaaroverwe. Pirato pano akaratidza kukundikana. Kunyange hake aive munhu wezvematongerwo enyika, akaita sezvaidiwa nevanhu akapa Jesu kuti vamurovere havo pamuchinjikwa. Tinoonawo kuti pano mutemo wechiRoma hauna kutongawo zvakarurama, nokuti wakatonga kuti ainge asina mhosva afe, ane mhosva asunungurwe. Chimbomira hama yangu ndikuudze chimwe chinhu. Unoziva chii? Pano Jesu anotora chinzvimbo changu. Ini ndine mhosva asi iye haana. Anotora chinzvimbo chakwe iwe neni. Ndima 16 muchitsauko 15 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 16 inoti: zvino varwi vakamuisa mukati moruvazhe imo muimba yomubati vakaunganidza hondo yose. Kana musungwa wose achizoroverwa pamuchinjikwa, aitanga amboiswa kuvarwi ava. Varwi ava vaiita zvavanoda naye asati aroverwa. Chokwadi chiripo ndechekuti vaive neutsinye, vairova chaizvo nekurwadzisa zvakanyanya. Izvi ndizvo zvaya vaizoitawo kunyange nekuna Jesu. Vakamurova nepavaida napo, vachimutambudza nokumuita benzi. Pavaimurova vaitoita kamutambo naye kekuti afembere kuti arohwa nani, ivo vachimukuvadza. Jesu haana kana kumbodzosera. Izvi hazvirevi kuti aiva asina simba, kwete. Jesu akanga achiri kutemwa dzinobuda ropa nokuti anga achine makore 33. Aigona kuvadzosera, asi vakamurova asingadzoseri. pandima 17 nendima 18 muchitsauko 15 cheevhangeri yakanyorwa namako. Evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 pandima 17 nendima 18 pane mashoko anoti vakamupfekedza nguo tsvuku vakaruka korona yeminzwa vakamudzika iyo vakatanga kumukwazisa vachiti kwaziwai mambo vavajudha. Chinangwa chekumupfekedza nguo tsvuku nekorona yeminzwa chaive chekumushora nekumuzvidza. Ndima 19 muevhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 pandima 19 inoti vakamurova musoro nerutsanga vakamupfira mate vakafugama namabvi vakamunamata. Chinhu chaiitika pano chaive chekushoora. Vakapfuurira mberi nokumurova vachimusvipira mate vaingomuitira zvoutsinye zvega zvega. Unoona here hama mudikani zvaakaitirwa nekuda kwakwe iwe neni? Ukuwo muchinjikwa waive wakamumirirazve. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 pandima 20 nendima 21. Evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 pandima 20 nendima 21. Shoko raMwari rinoti vakati vamuseka vakamubvisa nguo tsvuku ndokumupfekedza nguo dzake vakaenda naye kundomuroverera pamuchinjikwa. Zvino vakamanikidza mumwe wakanga achipfuura achibva kuruwa wainzi Simoni weKurini, baba vaAlexandro naRufo, kuti atakure muchinjikwa wake. Mushure mekumutambudza vakaenda naye kunomurovera pamuchinjikwa. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti nzira yeruponeso. Zvino Jesu vaakufamba rwendo, vaakukugadzirira nzira yeruponeso. Chikamu chandava kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti Jesu anoroverwa pamuchinjikwa. Jesu anoroverwa pamuchinjikwa nokuti ndiyo nzira yeruponeso iyoyo. Hechinoichiitiko chikuru zvino, Jesu anoroverwa pamuchinjikwa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 kubva pandima 21 kusvika pandima 24. Evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 kubva pandima 21 kusvika pandima 24. Shoko roupenyu rinoti zvino vakamanikidza mumwe wakanga achipfuura achibva kuruwa wainzi Simoni weKurini, baba vaAlexandro naRufo, kuti atakure muchinjikwa wake. Vakamuisa kunzvimbo inonzi Gorogota, ndokuti nzvimbo yedehenya kana zvichishandurwa. Vakamupa waini yakavhenganiswa nemura, asi iye wakazviramba. Vakati vamurovera pamuchinjikwa, vakagovana nguo dzake vachikanda mijenya pamusoro padzo kuti mumwe nomumwe apiwe chake. Waini yaivhenganiswa nemura yaiitirwa kuti munhu agone kufa papfungwa dzekufunga pamusoro pokuroverwa. Wambocherechedzawo here kuti pamazuva ake ekubarwa vachenjeri vakauya nemura pano vakamupawo mura? Mura inotaura pamusoro perufu. Hapana evhangeri yakanyorwa inonyatsotsanangura zvakadzika kuti akanyatsoroverwa sei. Vanyori vanongotaura chete zvainge zvakakomberedza chiitiko chekuroverwa pamuchinjikwa. Kugovana kwenguo kwavakaita kunozadzisa magwaro kana chiprofita chiri muna mapisarema 22 pandima 18. Ndima 25 nendima 26 muevhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15. Evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 15 pandima 25 nendima 26 panoti yakanga iri nguva yechitatu vakamurovera pamuchinjikwa. norugwaro rwemhosva yake rwakanga rwakanyorwa pamusoro pake ruchiti mambo wavajudha. Tinoudzwa pano kuti yaive nguva yetatu apo pavakamurovera pamuchinjikwa. Nguva iyi nguva ya 3 o'clock ari mangwanani. Mako anoshandisa kuverenga nguva kwevaHebheru. Johani anoshandisa nguva dzechiRoma. Kumusoro kwake vakaisa chinyorwa chaive chakanyorwa kuti mambo wavajudha. Chizve chakaitika pakuroverwa kwakaitwa Jesu pamuchinjikwa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima 27 kusvika pandima 31. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima 27 kusvika pandima 31. Shoko roupenyu rinoti vakarovera pamuchinjikwa pamwe chete naye makororo maviri, mumwe kurudyi rwake mumwe kuruboshwe. Rugwaro rukaitika runoti wakarabwa navadariki vomurayiro navaipfuura vakamutuka vachidzungudza misoro yavo vachiti, iwo kuputsa temberi nekuivakazve namazuva matatu, chizviponesa iwe uburuke pamuchinjikwa. Saizvozvo vaprista vakuru navanyori vakamuseka pakati pavo vachiti, wakaponesa vamwe, zvino haagoni kuzviponesa. Tinonzwa kuti Jesu akaroverwa pamwe chete nedzimwe mbavha mbiri, mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe. Mako anotaura kuti zvaakazviitirwa kuti mashoko amuprofita Isaya chitsauko 53 pandima 12 azadziswe. Ichokwadi kuti haaigona kuponesa vamwe achizozviponesa, akazvipa iye nokuda kwavamwe. Ndiwo mutemo weruponeso. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima 32 kusvika pandima 34. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 kubva pandima 32 kusvika pandima 34. Pane mashoko anoti, Kristu mambo wavaIsraeri ngaaburuke zvino pamuchinjikwa kuti tione titende nevakanga varoverwa pamwe chete naye vakamuzvidza. Zvino yakati yava nguva yechitanhatu, rima rikavapo panyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe. Nenguva yepfumbamwe Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eroi, Eroi, rama sabakatani, ndokuti kana zvichichandurwa, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiireiko. Ndinoda kuti ucherechedze pano kuti Mako anobva atipa nenguva yakaroverwa Jesu pamuchinjikwa, nenguva yetatu vakamurovera pamuchinjikwa, nenguva yetanhatu inova 12 o'clock masikati rima rakavapo panyika. Kubva panguva iyoyi kusvika panguva yepfumbamwe inova 3 o'clock manheru paingove nerima chete. Iko zvino unogona kuona kuti Jesu aive pamuchinjikwa kwemahawa 6. Mahawa matatu ekutanga kwaive nechiedza, mahawa matatu echipiri kwaive nerima. Asi kana zviri zvepamweya, tinoona kuti mahawa matatu ekutanga kwaive nerima pamweya, mahawa matatu ekupedzisira kwaive nechiedza pamweya. Sei ndadaro? Nekuti pamahawa ekutanga matatu vanhu ndipo pavakaita zvakaipa zvose vakarovera Jesu pamuchinjikwa, vaive murima. Pamahawa matatu echipiri Mwari anobata basa. Panguva ino Mwari aive muna Jesu achiita basa rekudzoreredza munhu naMwari. Ndima 35 nendima 36 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 35 nendima 36. Panoti, vamwe vakanga vamirepo vakati vachizvinzwa vakati, chinzwai, unodana Eria. Ipapo mumwe akamhanya akazadza chipanje nevhiniga akachiisa parutsanga ndokumunwisa achiti, regai timboona kana Eria achizouya kumuburusa. Vanhu vazhinji havana kunyatsonzwisisa zvaainge ataura. Vaifunga kuti ainge adana Eria nokuda kwekuda kufanana kwakaita manzwa acho. Ipapo vakabva vamupa waini kuti anwe apedze nyota. Jesu akagamuchira kuti magwaro azadziswe ari pana mapisarema 69 pandima 21. Evangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 37 nendima 38. Evangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 37 nendima 38. Pane mashoko anoti, ipapo Jesu akadana nenzwi guru akabudisa mweya wake, chidzitiro chetembere chikabvaruka napakati kubva kumusoro kusvikira pasi. Jesu haana kufa nekuda kwekuti muviri wakakundikana, asi akafa apa iye mweya wake. Kubvaruka kwechidzitiro chetembere chinhu chakaonekwa navaprista vazhinji. Panguva yetatu ndipo pavaipa zvibayiro, uye ndiyo nguva yakaitika chinhu ichi. Ndinoona ini kuti ipapa vakristu vazhinji vakabva vatanga kuziva pamusoro paJesu semuponesi. Ndinotenda kuti vazhinji vakaona chinhu ichi vakazotenda. Chidzitiro chaitaurawo pamusoro peunhu hwaKristu. Bhuku raRevhitiko rinotipa zvizhinji pamusoro pechidzitiro ichi. Mudikani, pakatsemuka chidzitiro ichi nenguva yaakafa, takabva taunzwa pana Mwari. Rufu rwaJesu ndirwo runotisvitsa pana Mwari. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 39. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 15 pandima 39. Panoti, zvino mukuru wezana wakanga amirepo akatarisana naye, wakati achiona mutoo wokufa kwake, akati, zviro kwazvo munhu uyu wakanga ari mwanakomana waMwari. Ndinofunga kuti kupupura uku kwaive kwekutenda chaiko. Hapana chimwe chaaigona kutaura chingaratidza kutenda kwake kupfuura mashoko aya. Chero nesuwo nhasi, Jesu anoda kuti tiuye kwaari nekutenda maari. Muna vaRoma chitsauko 10 kubva pandima 9, tinonzwa zvizhinji kana munhu akapupura nomuromo wake kuti Jesu ndiye Ishe nokutenda nemwoyo kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. Murume uyu anga asina kumboverenga zvizhinji pamusoro paJesu, asi akaziva danho raaifanira kutora pasi pemuchinjikwa waKristu. Icho ndicho chinhu chete chinotarisirwa naMwari kuti chiitwe nemutadzi wose. Jesu ndiye aitarisirwa kufa pamuchinjikwa. Ini newe tinotarisirwa kutarira kwaari chete, totenda togoponeswa. Hama, nyaya huru muchidzidzo chino yaive yekufa kwaJesu. Jesu ari pamuchinjikwa, mukuru wezana akamuona afa akapupura nekutenda kuti aive mwanakomana waMwari. Newewo nhasi uno unogona kuponeswa kana ukapupura kuti Jesu ndiye Ishe. Ngatinamate pamwe chete. Namata uchiti, Ishe Jesu Kristu, ndinouya pamberi penyu semutadzi. Ndinobvuma kutadza kwangu kwose. Ndinopupura nemuromo wangu kuti Jesu ndiye Ishe. Nekutenda nemoyo kuti Mwari makamumutsa kuvakafa. Kubva zvino Ishe, ndinoti Jesu, pindai mumwoyo mangu muve Ishe nemuponesi weupenyu hwangu. Muzita raBaba nero mwanakomana neraMweya Mutsvene ndinoti Amen, Amen, Amen.